kunyange hazvo vamira pamberi pekomiti iyi vampofu vati havasi kuzofawa paumbo hwekukomiti iyi kana vamuniswa vari vosachigaro wayo pakutanga vamupofu vanga vati hapana mutemo unovasungira kuti vataure pamusoro pezvebazi ravaishandira vatiwo vamuniswa vakambovashanyira kumba kwavo pamusoro penyaya iyi uye varugaro vanyomba nekutaura zvakawanda pamusoro pavo mumapepanhau nekudaro havasi kufa vakapa umbo hwekukomiti yavamuniswa
Please, with respect to the honorable members, I will never, never be presided over by the Kamliswa for what has happened.
Asi vamuliswa vayambira vampofu kuti paramende ine simba rekukoka makurukota kana munhu wese kunze kwemutungamiri wenyika chete. Vatiwo havasati vamboona munhu anonyepa savamupofu uye vavayambira kuti vasataura semunhu ari kutaura kumusangano webato ravo rezanupf
This is not the ZANU-PF politburo where minutes are coming from you. Just take this sitting seriously. The whole world is watching you. You've come here and I've told you why you are here.
Pakandirano makobvu nematete pakati pavamupofu navamuniswa izvo zvaita kuti dzimwe nhengo dzekomiti dzakaita savatafana nazhou vezanupf dzipe pfungwa yekuti dai komiti yanzwa pfungwa yemutauri wenational assembly vajacob mudenda panyaya iyi
I think ngatimboona tinai sekomiti tota resolution tonoona speak
asi dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita savamasango matambanadzo vezanupf dzatsigira danho ravamupofu rekuramba kutaura dzichiti komiti iyi iri kuda kunyadzisa vamupofu
saka kana takuzvitarira isusu ka we are not here as kungogara tiri kuzviona zvamuri kuti hasi chisiisho ndiri kuzviona zvamuri hasi tiri right and at the same time the minister vagara veminista vangu vegavhenmendi yangu vedu kuzanupf vacho let me just say
asi vamwe vakaita savaprosper musiami navafani munengami vemdct vati vamupofu vanofanira kupa umbo kukomiti vasingadi vachida uye kana vane chichemo vanofanira kumhanara kumutauri weparamende vamuniswa vatsidzawo kuti vamupofu vachataura vasingadi vachida nekuti nyaya yavari kuda kunzwa nezvayo yakakosha chose uye hainei nezvematongerwo enyika vamupofu vazoburiswa mumusangano uyu apo nhengo dzekomiti iyi dzange dzave kuenda kulunch uye vange vakatarisirwa kudzoka nenguva dzatu masikati asi havana kudzoka sekutaura kwavange vaita aka ndeke chitatu paramende ichiongorora nyaya iyi uye ongororo mbiri dzakaitwa dzakaratidza kuti zvinhu zvange zvisingafambiswe zvakanaka kwamarange ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin manguja